nzvimbo gadzi uyu ane chigaro kubato rezanupiyefu zvinova zvinotyora bumbiro guru renyika. Saka takamiriri yatakudzwa naShe Mudzuri, takanyora tsamba kuvakuru vekupurizini tichida kuti vajekese kuti zviri kumbofamba sei, sei vari kuregera munhu anoshanda pasi peZimbabwe Prisons and Correctional Services ari kuita zvamatongerwo enyika. Tachinyorwa matsamba kubva kuvabati yezvigaro zvekuzanupiyefu kuti mopuwa zororo kuti anosiya basa achinokambirira zanupiyefu. Havana kupindura tsamba iyoyo. Saka isusu takazoita magwaro mapepa ekudare guru remunyika medu rekuhaikoti, nekuti sezvo zvichikora bumbiro renyika anofanirwa kuti asiyiswe basa. Saka taita mapepa iwayo, iye haana kupindura. Asi vakapindura ndeve Zimbabwe Prisons and Correctional Services naattorney general. Saka pari zvino takachinjana mapepa, yamirira kupiwa dhetsi yekutongwa. Takaisa maheads of argument edu evachiisawo maheads of argument avo. Chaari kuita ndechekuti vari kuda kuramba zvinhu zviri pachinhu chavana kuramba, havana kupindura tsamba ida tanga takavanyorera.
Vari kuti kudii mumapepa avo zvamuri kuti va kuramba?
Chavari kungotaura ndechekuti hapana hundo, asi havasi kunatso iye pachake haana chaakapindura. Saka isusu maone edu ndeyekuti ari kurega kupindura, nekuti iye anozviziva kuti ari kutyora bumbiro yemutemo renyika. Asi ivo vari kuti aiwa isi hati kuzviziva izvozvo, uye varida kuita kuhwanda nemumwe kuti ivo vanhu vacho vezanupiyefu vakanyora matsamba vanenge vakuda kuzozviramba. Saka izvo zvichazoguma zvagurwa nedare pachanzika nekutongwa kwenyaya.
Saka ndiani chaizvo vamuri kuendesa kumatare apa?
Takaendesa Caroline Majongo, anova mushandi weZimbabwe Prisons and Correctional Services. Zvakare takaendesa Commissioner General weZimbabwe Prisons and Correctional Services, uye zvakare Chairperson weprisons and correctional services naminister weJustice Legal Parliamentary Affairs. Ava vatatu vanenge vachiendeswa kudare nenyaya yezvigaro zvavo zvokuti Commissioner General weprisons ndiye anoona mashandiro anoita zvese zvinhu zvinoenderana namajeri. Uyuwo Chairperson wecommission ndiye anenge achiona zvakare kuti mitemo iri kutevedzerwa. Minister weJustice ndiye ministry, ndiye mukuru weministry inenge iri pamusoro, kana kuti Zimbabwe Prisons and Correctional Services iri pasi peministry iyoyo. Saka takabatsiridzana naminista wacho zvakare.